A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, January the 24th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the situation in the country with reports of continued beatings and arrests of people by state security forces following a three-day mass stay away after President Mnangagwa announced fuel hikes and consequent price hikes last week.
A report by ITV News says at least 11 women were raped by police and soldiers during the crackdown. In interviews, some of the women who were not named said they were gang-raped by soldiers in uniform. The ITV News says it sought a comment from the government, which says it will investigate the issue.
And hundreds of suspected protesters, several MDC officials and human rights activists have since been arrested, while others have gone into hiding in a crackdown that has been condemned by the international community, which includes South African opposition parties, the European Union, the United Kingdom, and the United States of America.
The government itself, it says it is arresting people who looted and damaged shops during the protests, especially in the high-density suburbs of Harare and Bulawayo, and accused the MDC of trying to unseat President Emmerson Mnangagwa. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele, and so that you can join the conversation. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhla ke siqhubeka sixoxa ngodaba lokwenzakala eZimbabwe emadolobheni ikakhulu eHarare leBulawayo lapha abantu abathi bayachaywa lokho bechaywa ngamapolisa kulandela ukutshengisela kweviki edluleyo lapha kwathi abantu behlale ezindlini bengayi emsebenzini abantwana bengayi ezikolo inhlanganiso yeZCTU. Kodwa okwalandelayo ukuthi kube lobudlwangudlwangu ezitolo ziqhekezwe njalo kwaba lokulwisana amapolisa ayithela abantu itear gas intuthu ebabayo, abanye babotshwa, abanye bachaywa kakubi. Sikhuluma nje kule mfanekiso nje siyibona lapha ivela kwabalwela amalungelo oluntu etshengiswa abantu bebhaxabuliwe emhlane leyo ile mvimvinya. Abanye njalo abalichumi lambili kubikwa bafa kulokhu kulesi sehlakalo, njalo inkulungwane lenkulungwane zilimele, abanye basezibhedlela, abanye basezitokisini. Sikhuluma nje abanye bakhona lokhu bethonisiswa emthethwandaba kuthiwa ababangela kumbe bajojozeka udlakela. Simbonile njalo uhulumende egcona ibandla le-MDC esithi yile libangele udlakela lolu, njalo lizama lona lenhlanganiso ezinye ezizimeleyo lizama kumkhupha esihlalweni sombuso. Ukuthi kunjalo ke kule minye njalo imbiko isiphumile thusayo ethi kulabesifazana abadlwenguliweyo ababedlwengula kuso sonke isikhathi lokhu kusenzakala. Njalo bakhulume labanye abemsakazo besitsho ukuthi behlelwa yikuyini. Ngakho ke nxa kukhona lawe okwaziyo kumbe ufuna umbono wakho ufuna ukusinika wona ngalolu daba lokwenzakala ekhaya, ungasitshayela ucingo, siza kutshayela lathi, kumbe usithumezele umlayezelo, siza kuphendula. Uxoxe lathi khonapha emsakazweni, usichasele okubonileyo kumbe usinike umbono wakho ngokwenzakalayo.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nenyaya dzemadzimai. Nhasi uno tiri kuenderera mberi nezvakatarisana nemadzimai mushure mekuratidzira kwakaitwa svondo rapfuura, pakava nebongozozo, pakaita mhirizhonga munyika, pakapaswa zvitoro nezvimwe zvakawanda wanda, apo vanhu vairatidzira kuti vachiratidzira vachida kuti mitengo vachigununʼuna nepamusoro pekukwidzwa kwakanga kwaitwa mutengo wemafuta edzimota epeturu, zvaizokokerera kuti mbatya, kudya nezvimwe zvakawanda wanda kana kukwira muchovha kubva kwakwidzwa mutengo, sezvo kwakabva kwakwidzwa mutengo ipapo nhingirikini kunge uchishandisa motikari dzemichovha wange wakunge wakubhadhariswa madhora matatu kana mashanu chaiwo parwendo rwanga uri tuchibhadhariswa dhora rimwe chete. Saka vanhu vakanga vasimuka vachida kuratidzira kugunun'una kwavo pamusoro pezvese izvozvi. Naizvozvo nhasi unouyu tiroda kungotarisa kuti svondo rino iri rapera rese, masoja achifamba mudzimba mumisha inogara vazhinji vachisunga vanhu, vachirova vanhu. Vamwe vanhukadzi vari kutonzi vakatobatwa chibharo. Nhefenyuro yeITV yekusouth Africa yanga ichitotaura kuti izvo yakataura nemamwe madzimai vakabatwa chibharo, kusanganisira naavo vanorarama nekutengesa bonde, macommercial sex workers. Naivo vari kuti vakapindirwa. Pane masoja akanga achiuya kudzimba kwavo achisvika achivabata chibharo. Vamwe vacho vasina kuzvidzivirira, vasina kupfeka bhachi remukwasha rinova iro kondom. Saka naizvozvo zvino izvi zvinoparadzira zvikuru chirwere chekumukondombera. Saka ndozva katarisana nemadzimai. Kana kune madzimaiwo ari kunze ikokoko vanodawo kunge vachitaura pachirongwa chino, vachitsanangudza zvavakasangana nazvo pamhirizhonga yesei pasvondo rino iri rese, apo vanhu vange vachirohwa, vanhu vachisungwa nemasoja, ukuwo hurumende mupindewo muchirongwa. Namba madzinzwa ndidzo dziya dzinoti 001202619 2077, kuti tikufunge tichikufonerai zvekare. Uye mutitarisewo pachirongwa chedu chepadande mutande chepaFacebook paVOA Shona. Moisawo mashoko enyu ipapo kana muchida kuti anga achiverengwa. Uye kana muchida kuti munge muchifonerwa, moisa namba dzenyu dzerunare ipapo. Mosheyawo nevamwe kuti munge muchitarisa chino chirongwa takawanda kuti mutitsigire. Hurumende kune kuri nerimwe divi yamboburitsawo mashoko ekuti vari kusunga avo vakange vapinda muzvitoro vakazvitoresa, vakangozvigashidza zvinhu zvakanga zviri muzvitoro. Vamwe vakatora ari mafiriji chaiwo, magrosari, vakasiya vaparadza mabhizimusi madiki, zvikuru sei mabhizimusi madiki akanga ari kumisha inogara vazhinji, zvikuru sei kuBulawayo, kunana Nkulumane, kunana Chabalala. Zvitoro zvizhinji zvakapazwa zvikatorerwa zvinhu. Zvakazonzi masoja paakanga akuenda door to door vachitsvaga zvinhu izvi, vanhu vazhinji vanonzi vakatora zvinhu izvi vakanorasira musango. Takatoona mufananidzo weimwe friji yakanga yatorwa mune chimwe chitoro, yakazenge yaraswa yaiswa mudondo. Saka hurumende nekune rimwe divi iri kuti iri kutsvaga vanhu ivavo vakapaza zvitoro, vakakonzera mhirizhonga, ndova vari kusunga. Asi vari kusungwa nemasoja, havasi kusungwa nemapurisa. Zvinovawo zviri kunzi nemagweta anorwira kodzero dzevazhinji ari kumiririra vazhinji veavo vakawirwa nerombo rakashata rekusungwa, kuti vakanga vasingafanirwe kunge vachisungwa nemasoja, vaifanirwa kusungwa nemapurisa. Saka naizvozvo masoja aya ari kuzviita zvese izvi kunze kwemutemo, vari kutotyora mutemo. Ngatibatsiranei muchirongwa chedu chanhasi, tinge tichikurukura nhuna dziri kusangana nemadzimai pa kupera nekufamba kuita svondo rese rino mushure mekuratidzira kwevanhu vachigunun'una pamusoro pemitengo.
Yes, PJ, and we have our first guest on the line, Dorcas Sibanda, MDC, Member of Parliament, and she's in Bulawayo. We welcome you to the show, Honorable.
Thank you very much. Good evening to you.
Yes, if you can just brief us on what you have heard is happening today concerning the beatings, especially of your party members and other people. What's happening?
Thank you very much. It's unfortunate that we would get such in our country. And what I want to remind the Zimbabweans is that to protest it's a constitutional matter. People are allowed to protest. They are allowed to air their grievances. And it's the government, it's the baby to make sure that they solve those problems. If people are not happy, they are allowed to protest. I've been listening as you are narrating that some were now looting in the shops. That's very unfortunate again. They were not supposed to do that. You can't just walk in a shop and start looting goods and taking things which don't belong to you. But then now who is supposed to investigate, who is supposed to do the arrest? That's where the problem is now. Is it the army? Is it the police? Which is now confusing. Because if there is a crime committed, who is supposed to take care of that? Who is supposed to investigate and who is supposed to do the arrest? What we know, according to our constitution, is the police. The police is the law enforcement agent, not the army. I think the army will do us justice if they go back to their barracks and do what they are supposed to do as the army.
Yes, and have you received any reports of violence against women in all this?
I haven't come across one who has told me exactly that they've been raped or whatever, but I've heard as rumors that there are women who are complaining. And my suggestion is that if they are there, they should report such cases. And if they don't want to go to the police, they can even approach their members of parliament. They can approach us. We are there for women. We are a women caucus who are there to serve women's interests. So they can come to us, tell us the reports. If they know the victims, then we make sure we pursue the matter further. Because you can't just go around raping people. It's not allowed. You can't do that.
Yeah, ungasichazela nje ngolimi lesindebele ukuthi kwenzakalani khona ngapho kuyineseli kuzwile. Siyezwa abantu besithi lokho beguqhubeka betshayo, abanye bacatshile, amanye amalungu edalela ephalamende ebandla lakho abotshiwe, abanye njalo bacatshile abafuna ukuphumela egcekeni bese saba ukubotshwa. Kwenzakalani?
Kuye into eyisimanga yena le ukuthi uhulumende uyavuka udlayo vukela amalunga edalela ephalamende. Kuyasimangalisa. Into esimangalisa yena le ukuthi ngani abantu beZimbabwe bayavunyela ukutshengisela. Pho-ke nxa abebutho bezaphuma umba amapholisa aphuma tshaya abantu abatshengiselayo, sebedala-ke udlakela elizweni, sebedala ingxabano elizweni. And nxa sokuzagidinyiswa amalunga edalela ephalamende kuthiwe yibo abayenze abantu batshengisela, asikho qiniso khonokho. Thina siyakwazi ukuthi uhulumende ukhona usehlulekile. Uhulumende ukhona kavume nje ukuthi usehlulekile, ngoba khathesi ngingaze ngingena esitolo ngehluleke ukuthi ngithenge. Umholo wami kawukhwelanga kodwa izinto ziyakhwela. Umholo wami kawukhwelanga kodwa inkokheli kahulumende-ke ihlale laphana imemezele ilizwe lonke jikelele ukuthi amafutha ahamba ngemota esingathi yifiwe isikhwelile. Ikhwela kanjani umholo wami ungakhwelanga? Pho kuyabe kuzasebenzeka kuthi weni? Phela i-backbone ye-business elizweni ifuweli ikhwela kanjani? So abantu labo bemele betshengisele ukuthi bethi hhayi lokhu hhayi asikuthakazeleli thina njengabantu belizweni. So umsebenzi kahulumende ukuthi alungisise izinto zonezo, not ukuthi baqalise ukungenela abantu besethusela abantu. Bona bebuthi ukuthi baze bangenela abantu ezindlini besethusela abantu bebetshaya abantu, babe bekuthethe ngabe bakutshelwe ngubani khonokho ukuthi kutheni Ngoba ilizwe lethu phela ngike sonke siphume khona apha sibalekela umuntu oyedwa kakwenzi khonoko.
Ye kodwa selikela amukela na imbiko yokuthi kulabo esifazana abadlwenguliweyo kumbe ababhekanelo dlakela.
Ye mina ngika ke ngimbono oke wabuya kimi ngokukhuluma khonoko kodwa siyezwa nje kukhulunywa sikuzwa nje kuma social media khona abanye bayakhuluma ukuthi bahlangane lakho. Mina engingakucebisa lapha yikuthi abe hlangane lapho khonoko ke abahambe be-report emapholiseni kumbe nxa bengafuni khonoko kababuye kithi thina i-women caucus amalungu edalela ephalamende abangomama izikhathi ezingikhangela vele izindaba ezinjalo ukuhlubuluzwa kwabomama ababuye kithi sikhulumisane sibone ukuthi laba abakwenzayo bayabanjwa ngoba kakukho emthethweni kangibone ukuthi honestly kule social engathunywa ukuthi ihambe yenze into ezinjalo yikuganga ke komuntu ngoba umuntu phela siphume endaweni ezehlukene siphume ezindlini ezehlukene kwenza ukuthi vele kwehlukene so angiboni ukuthi kule nto enjalo esisotsheni ngamasosha nje kade kanje kade hambe iganga la so nxa abantu bekwanisa ukuthi bakhulume bahambe bemangala kumbe babuye bazositshela thina njengamalungu ephalamende make sure ukuthi indaba nazonezo siyazithetha sizisiphambisi.
Ehhe kuyezwakala ye ubambe khonapho sizaphenduka njalo ku PJ abanye bathi akula sound lapha abasizwa nxa sikhuluma sithanda ukwamukela laba basilandelayo sizalungisa ke lolu hlupho uPamela Khumalo uJabulani Thandeka uLetitia Taruvinga bathi hayi sesiqeda bathi kuyinto kho idata yabo ngoba kodwa kungela sound. I will fix that problem of the sound. Let's hope it will be well soon, PJ.
Yes, a lot of people are complaining that they cannot get volume on our Facebook Live. We hope the technical team is going to sort it out. There is no volume on the live streaming on Facebook. So a lot of people are saying there's no volume. We have here vari kutitevera tinoda kukumbira ruregerero kuti hamusikutiwana pa volume. Tinovimba kuti our technical team is sorting out the volume issue. Sibongile Manqangaza hanzi no sound, Tatenda Mapfumo, Rosalind Juliet vese right Maphosa, Fraser Cheeks Nathan.
Ngabona sokulungile nangu uButi Mandla Gama uthi sound is back, ngithemba sokulungile.
Ehe. Solomon Miliwa hanze ruzhinji nje runofanira kudzidzisa hurumende about women abuse. Suppose ikuti hurumende idzidzise veruzhinji. Zimbabwe marwadzo. Asi hapana 2 months tabva kuita chirongwa chekucherechedza kodzero dzevanhukadzi. Apa vakurohwa pamwe chete nekubatwa chibharo. Saka ndoo zvatiri kutaura nezvazvo. Courtney Mpembi, koti hanzi Madam PJ muri sei? Haiwa ndinofara muri kungondionawo kudai. Isaya namba dzako apa tinge tichikufonera. Miss Courtney Moses Beta, hanzi volume vatanga vati volume yadzoka manje. Volume is back. Aiwa tinotenda kuti muri kunyatsoteerera uye muchititsigira pachirongwa chedu chanhasi. Isai namba dzenyu apa kuti tinge tichikufonerai. ungachidzokera zvako kuna mai.
Yeah, ungavumzwilele kuti uteni lapho unkosazana Dorcas Sibanda umeli wedalele parlamente eku MDC kobulawa lapha besichasela nje ngokuthi kwenzakalani lokuthi ngempela bakhona abahlukuluzwayo konke nje okwenzakalayo ukhulumile ngolimi lwesindebelelo lwesingisi esixoxela konke obekusenzakala kodwa singabuyela njalo ukuye simbuze ukuthi what effect Ms. Banda does this violence can you say this violence has on women?
There's a lot of effects because when things go wrong, it's the women who suffer.
Mm-hmm.
The women who suffer. Schools are closed. Teachers are protesting. There's no enough money. It's the women who suffer because all the children will be crying looking at the mother. Recently, hospitals were not functioning. It's the women who suffer. They will suffer with patients at home. No medication. No doctors. So it's the women who suffer. I've seen them walking all the way from town to their respective homes. Women suffer. When they get there, they have to prepare food for their families. They have to do all the house chores. You see, so at the end of the day, it's the women who suffer.
Mm-hmm.
When such misfortunes happen.
Yebo ke ubumile khona apho sakuthiwa silomlaleli ecingweni siyakwamukela kuhle. Yes, siyakwamukela kuhle.
Hello.
Hello.
Eh.
Ye, usukhona emoyeni?
Eh.
Ye, ungasinika umbono wakho ngodaba lolu lusekhudweni.
Hello.
Yeah, kuchara nani?
Caesar.
Caesar, muri kuridza nhare muripi?
Ndiri kumasvingo.
Aha. Ngoma mapinda muchirongwa chedu, matova pamhepo izvozvi. Tipeiwo maonero enyu nekushungurudzwa kurikuitwa vanhu kadzi. Zvikuru sei nemasoja vari kupindira vanhu mudzimba.
Ya chikutanga ndechekuti hurumende pachezvayo yakafeida pakurula kwayo because yakadhivhaidha vanhu vanovaivo masecurity forces. Mukatarisa masecurity forces panguva inoitwa mastrike nekudemonstrate vanhu vachiratidzira mukati memigwagwa vanhu vachifamba. Vanofanira kunge vane protection kasi vane vanhu vakavatarisa kunyanyanyanya mapurisa ndo vanofanira kuita basa iroro. Now nenyaya yekuti mapurisa nemasecurity forces haasi kuti haana kugara achidzana pane separation iripo pamapurisa namasoja. Saka mukatarisa vanhu ivava havasi kushanda hand in hand zvinova izvo zvokuti kana vanenge vane masimba acho vanoshandisa mikana yayo kutsimbirira vamwe vanhu iya tinoti abuse of office. Saka mukatarisa mapurisa nguva yakareba strike yakareba zvikuru vakaabhuisa ofisi yavo vachitsimbirira vanhu vachitora zvinhu zvavanhu nechisimba nokugamuchira zvinhu inova icorruption. Saka mukatarisa chero madzimai acho anenge ari ikoko kuchipurisa nekuti vanovanza zvinhu zvinenge zvichiitika kuchipurisa ikoko because kupinda kwavo mabasa nokuwana mikana yekukwira nokudini vazhinji vacho vanokwira vaabhusiwa nevanhu vevehigher office. Saka now kutambuka kwose kunenge kuchiitika mudzimai ndiye munhu anotanga kusafa nekuti zvinhu zvete zvii zvakamirira iye. Hallo.
Saka kana takatarisa hurumende ingave iri kutaura chokwadi here kuti pane vamwe vanhu vakaba mauniform vari kufamba vachirova vanhu kana kuti vachirafamba vachishungurudza vanhu vakapfeka mauniform asi vasiri masoja?
Zvitinofanira kuziva ndezvekuti sahurumende isonga those guys are not tax from the roof. Havasi vanhu vokungoti vanhu vasingazivi zvaanoita. ine vanhu vari very intelligent vanhu vane mapato akamirira kuita izvozvo kuvhiringidza urongwa hunenge huripo vachishandisa mukana iwo kuti semademonstrations iwo handimunoona kuti anenge achiitika teakaitika murunyararo pane vanhu vanozoruzeya patience nekuti vanoramba vachipushiwa to the limit then vozobva vazoroita zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitwa semaputisa anofanira kuti rimwe gurupu rinenge riri kumberi kwevanhu vanenge vachifamba rimwe riri pakati rimwe kumashure kuavoida vaya vanhu vayava vanopinda vachiinvhita sakaiyo vanoti kana vakaona kuti zvinhu zvii zvakubudiii vanopinza vanhu vari intelligent muspeed kuita senge vandivo vari kunuka zvinhu ivava kutiozoti azoita collective action nemhaka yekuti panga pava kuitwa zvinhu zvisizvo zvikunze kwomutemo but vari ivo vanoa mutemo ndo vanolida vanhu kubreka mutemo iva hakuna munhu muzimbabwe chaimo chaimo kufamba nebanga riri above this is pani yechanza iyi hazvitomboitiki saka weapon dosdead those weapons ekuti vane mapistons vane chini vanochini zvinizvozvo hazvipindi muzimbabwe izvozvo fitini dezimbabwe haitomboiti kuti munhu ufambe ndibanga chairo chairo vakareba moa 15 cm kana okasa haziiti saka vanhu ivava vanozoona maweapons mustreet vane vamaona pai
sakasaka
red wana vanhu vachida kungoabhuisa office ndo abuse of office iyoyo isina munhu ari kumonita
vachida kungonyonganisa zvinhu zvinenge zvakarongeka zvakanaka
kana zvinhu zvakarongeka zvikadhaivhetwa kune maorganizations akamirira izvozvo havasina bvinya kuti vanhu vari musango vasina kudzidza vanhu vakaita saizvozvo ende ukachitarisa manje nesituation inenge iripo yekuti hurumende iripo how can you say it's not a coup like zvakaiti kadake it's not a coup but how can you adopt masecurity forces to beresidence nechiti that is vanhu vose vari pasi vakasigwa zvenzimbo izvozvoka vanenge vatovachitoona like kuti the next person to come in power ndini wacho saka vachiambaa kana waita remova power to the army nemasecurity forcesenzita
aiwa tatenda hedu mukoma siza
zvakanakai
yeho regai tipe mukana kune mumwe anga akamirirawo kwenguva yakareba tinokugashirai pachirongwa halo
halo makadi
tiripo henu makadiwo ndiri kutaura nani wangu uyu
muri kutaura na mukoma forward
mukoma forward
ya
imimi muri kuridzana nare muripi muri kujoni muri kuzvinzwawo Harare neBulawayo zvese zvabvira moto muri kuionawo sei situation
saka inini maonero endiri kuita kuda angafanana nevamwe kana angasiyana nevamwe but ndiri kuona munyika medu yezimbabwe pautungamiriri huripo hausi kutonga nyika huri kutonga vanhu saka pakutonga nyika ipapapo ndo pakutonga vanhu ndo pane dambudziko kuti vatonge nyika havadi vanoda kutonga vanhu kana mukanatso kuterera maslogan achishayiwa nevanotonga kana nevari pamusoro kuti tichingotonga tichingovatonga tichingotonga tichingovatonga havasi kuda kutonga nyika vari kutonga vanhu kuti nokuda kwokuti kune manhingi nokuda kwokuti kune bato rakati nokuda kwokuti kune vananhingi vanoita zvakati saka zvokuti vatarise matambudziko ese kana zvimwe zvinhu zvese zvinoitwa munyika izvi tinosvera kutaura havanei nazvo vane basa nananhingi avo vavakatarisana navo vavanokwikwidzana navo kana kuti vanoti hatisi kunzwanana navo munonatso kumbopaona veri avo
asiwo ka naivo vehurumende vari kutizvo pane vamwewo vapinda munhingirikini mukuratidzira ikoku uku vave kufamba vachipaza zvitoro vachiba vachibira mabhizimusi vemabhizimusi madiki zvikuru sei avo vari kumisha inogara vazhinji kumarokisheni.
Ya izvezvo zvinowanika chero paitika rufu vanhu vanorwa, munozviziva here izvezvo kuti zvinoitika kuti parufu vanhu vanorwa? Chero paitika mufaro vanhu vanorwa, zvinhu izvezvo zvinowanika. But kana totarisa nyaya yedemonstration, demonstration inowanika mafrustration, inowanika zvinhu zvakasiyana-siyana zvisingatarisirwi buda. That's why it is a demonstration. There is a peaceful demonstration. There is a violent demonstration. Whereas all these things, they fall under one umbrella. A demonstration is a demonstration. I must demonstrate so that the government or whoever is in charge must recognize my grievances. If I do peacefully, he or she cannot understand or cannot think of me. But sometimes I can use violence. Why? Because it's a long time to wait. It's a longing for a peace. It's a longing for something. So my patience will mean nothing if I keep on being patient. Because nobody will recognize me. Nobody will help me hear my grievance. Now, to make it simple, that's why people make it small. They were supposed even to break whatever is there, so that the government must turn around and see what is happening. Because this government can't stand back, can't look back, because it's enjoying what is there, because they are ruling people, they are not ruling the country. They are seeing the people that they oppress. Now from there, they can't stand their face back to check for everyone who cries. Never. It won't happen if it is possible.
But if you are going to target my kachitoro kangu kadiki diki kamai chido, what are you going to achieve?
Yeah, listen, my chido is not in a, is not in an ocean, or is not in another country. Where the country is under such a stage, or a country is under such a situation, what are you going to do? Because my chido and the toro chao, but the rest of the 93% are suffering. But we don't look into that one. When a caterpillar is making a rod, it doesn't look for a tree or a snake. Whatever is on the way is going to be done with. So when we do, when we make for demonstration, demonstration is demonstration. Please, let's not this one. Why do you make it peaceful?
Saka muri kutsigira, imi muri kutaura kuti kutsi muri kutsigira here ma elements mavanhu ivavo vari kuratidzira kuti vasingadi vachienda kunoita target, vasinga targete hurumende yavari kutageta, asi vachienda kunotageta vepa next door vavakafungira kuti vakabudirira stereki.
Apana munhu unoenda ku demonstration unotageta munhu. Asi kana tichisumuka, tinosumuka segrupu. Kana mvura ichikukura, haitarisi kuti uyu musha wamarata, kana kuti ibhazi rokwajonga, kana kuti irori iri nderekwanhingi. Mvura iyi mafashama anokukura, haane kuti asvika papi, atokukura atokukura. Ndozvinoita demonstration.
Haiwa, tinotenda hedu. Tinotenda hedu, ndoo mafungiro enyu, asi ndange ndichingofungawo kuti dai tangokurudzirana, mangokurudzira vamwe venyu kuti varatidzire murunyararo, kwete kuenda kunorwisa vepa next door vane kasitoro kavo kadiki diki.
Kubva 98 tarwadziwa. Mukaona zvinhu izvozvo zvisikapa kudai, hapana mai vanoda kurova mwana zuva nezuva kana pasina chachata mumbama. Zvinoita kuti mai varove mwana zvakasimba achichema. Kunge pane zvinoitika kuna baba apa kuti havasi mudzimusoro pane zvinoitika mumba. Saka shungu dzavo dzinouya kuvana, vorove mwana baba kusvika vazobvunza. Saka mukaona petira taakurovana isusu kusvika kuti baba vabvunza, ani makuona kuti vakubvunza vakutuma masoja akupechiri nokuti vakuona kuti hapane zviri kuitika. Mazvinzwisisa, hapana baba anosimudza musoro mai vasati varove mwana, zvinorwadza mumba vozoti varoverei mwana.
Haiwa, kunenge kuri kwaabhuza vana ikoko. Hazvifanirwi kunge zvichidaro. Zvinenge zvisingafanirwa kudaro. Haiwa, tatenda hedu nekupinda muchirongwa. Zvakanaka. The two callers, Standegile, were basically saying they were blaming the governance, which is at fault here. But I was also quizzing him on those elements that have looted small business people who are also struggling. And he was saying they are just casualties of the war.
Yes, and there have been many perceptions about that. Some were saying, what about those who bought the bolts to open the shops and ordered where the armed forces and ordered the people to loot? So there are many dimensions of this. Abalaleli laba babilade bekhuluma bebesola okwenzakeleyo, kodwa lathi besibabuza ukuthi kodwa ukuthi kugqekezwe-ke izitolo abantu abazihluphekelayo bona bazathola ngaphi. Kodwa bona bathi hhayi, kuningi-ke okwenzakalayo lapha, ngoba nxa kusenzakala into eziningi ukhona omunye ocina elahlekelwe kulokho okwenzakalayo, khona uzalungiswa phambili. And I understand we have our second guest, Pearl Matibe, but before we go to her, I would like to pose this question to the legislator, Dorcas Sibanda. Kulabantu lapha abasibhalileyo mhlonishwa bathi bona basola lokhu okukhulunywa ngabanye ukuthi bathi udlakela lubi kwabesifazana, bathi lathi abesilisa thina kuye. Okhuluma njalo-ke nguHope Chuma uthi, please, even men abuse too, not only women. Uvumelana laye-ke uMataruvinga laye uthi, yes, I agree with you, Hope. Uthi khona labesilisa kumele bekhangele. Ungathini wena ngalokhu? Sibonile abasakhulayo lapho abaningi bebhaxabuliwe emhlane belamanxeba. Bona bakuthatha njani lokhu ukuhlukuluza?
Ngiyabonga. Kuqakathekile ukuthi lapho sikhangele ukuthi abesilisa labo kuhamba kanjani, ngoba labo behlukuluzwa nje. Ngoba nxa behlangana usuzwa kwezinye indawo lapho kuthiwa kunamasosha angene sithi sifuna abesilisa, bechaya obaba, besale bebamba omama. Iye kuhlukuluzwa-ke khonokho. Siyakwazi ukuthi labo abesilisa bahlukumezile emgwaqweni lapha, yibo abathathwa kumaqala, omama bengakathathwa. But labo baba phela nxa esengasekho esedlalele kumbe sebotshiwe, okhala kakhulu ngumama, odubeka kakhulu ngumama ngoba usendlini ngiyoselela abantwana, usale edubeka. Lapho ye siyakuzwa lokhu ukuthi bahlukumezwe, siyabona amapicha kwi-social media, abaningi balimele. Vele konke khonokho akumelanga kwenzakale elizweni lethu. Ilizwe belisikuthethe saye empini sakhulula ilizwe, kwaphela khonapho savumelana njengamazimbabwenzi ukuthi impi kayiphenduke ezimbabwe la. Kanti pho sokusenzakalani, sokule mpi, impi singeyani? Sekuthi obaba bayakhiswa ezindlini, abafana bayatshaywa, bayabotshwa every time nxa bebonakala. Abanye bacatshile, sikhuluma kanje, abakho emizini yabo bacatshile, becatshele khonokho ukuthi amasosha azababo cabangela nje ukuthi wena ngoqalise ngodlakela. So yes, siyazwisisa khonokho ukuthi abesilisa labo equally concerned. Also suffering. We know it's happening.
Yes, sizwile njalo lokuthi abanye sebechapha umngcele besiya eSouth Africa.
Bechiya abantu ababo, bechiya imuli zabo, bechiya onkosikazi. Abanye bachiya abantwana abancane, ngoba bancane phela abantwana bona ababachaphayo besiya ngale, bechiya imuli zabo ezincane. Kungani kunjalo? Uhulumende kumele akukhangele ngumlando wakhe, uhulumende. Ukuze abantu bavungame, abantu bavuke udla, kumele uhulumende akhangele ukuthi abantu basolani.
Yes, siyabonga ubambe khonapho ecingweni. Our next guest is Pearl Matibe. She's a columnist and she has arranged, she's actually organizing a petition to hand over to the ambassador here in Washington, D.C. And she's here in Washington, D.C. She will tell us more about what's happening. We welcome you to the show, Ms. Matibe.
Okay, thank you very, very much. I very much appreciate your invitation for me to come onto your show. The reason why I really appreciate it is because very seldom are diaspora women invited onto platforms to give voice to their needs, to articulate their values, and to share what matters most to us. And so I sincerely, sincerely want to thank you and show my appreciation for that.
You're welcome. Yes, and how far have you gone with this petition? Have you amassed the signatures you hope to get? Okay. And what are you going to do about it? What's happening now?
Okay, thank you so much for that question. So there are actually two petitions. And these two petitions, one is a paper petition. The paper petition is going to be specifically handed to the ambassador, Zimbabwean ambassador at the U.S. Embassy in Washington, D.C. The second petition is an online petition. And on the online petition, we have been gathering signatures from all across the world. At the moment, we have reached in excess of 7,000 signatures. And that petition is targeted to 10 different people, the U.S. Department of State, the U.S. Congress. We're targeting Congressman Karen Bass, Senator Chris Coons, Senator Cory Booker, the senators that are in the Foreign Relations Committee that handles legislation in the United States that pertains to Zimbabwe. And so we've got two petitions that we are going to be doing.
Yes.
Tomorrow.
And mm-hmm. one is for President Mnangagwa to step down, and the other one?
And the other one, the one, the online one, we are asking foreign governments,
yes,
including the United States government. And the reason we are petitioning the United States government is because we are the diaspora residing inside the United States on U.S. soil. And we're asking for their assistance to support our aspirations on what we would like to see happen as sustainable development for Zimbabwe.
Yes. And do you think you have sustainable evidence or reasons that an elected president should step down?
Well, absolutely. Because, you see, here is the thing. If you recall the elections of July 30, there isn't one person in the diaspora who there was no diaspora vote. So essentially, millions and millions of diaspora were disenfranchised in the last election. We did not have an option to go and vote and decide who we wanted as being the person to lead the country. So they, the citizens across all ideologies, across all faiths, across all values. This is not about one party or another party. This is not about one church or another church, male or female. These are citizens united in this one factor. They are very serious, and we are very serious about protecting our vote, the diaspora vote. And for that reason, we are requesting for President Emmerson Mnangagwa to step down.
Yes, and besides the votes, what are the issues at home in Zimbabwe, which have also made you embark on this?
Sure. We have some key concerns. You see, the thing is, we have been seeing some very, very distressing images and, you know, what has been happening with the stay away. We are supporting and standing in support of the Zimbabwe, of the trade union, because they called for this stay away, and so we are heeding and supporting that call. When we're in the diaspora, we are working hard, earning money, and remitting that money back to Zimbabwe to help with its economy. It's a significant percentage and contribution to the country. We don't only contribute in terms of money. We contribute in terms of the development and empowerment of women and our families and our neighbors and our grandparents back home in so many other different ways. So our concern is, number one, for instance, when they shut down the internet, even our children in the diaspora could not connect with their grandmothers in Zimbabwe and say, go, go, makadi, because the internet has been shut down. They could not make a WhatsApp call. Those kinds of things distress us. And we have other, when you're finding your brother that you left kumusha, vachirowa, maybe mrume wako akasara kumusha, and he's being tortured. Such things distress us.
ambuya vashaya nekuti vakaona mwana achitorwa pamba and she dropped down. You know, those kinds of things are very traumatic for us in the diaspora. Not only that, remember, some people in the diaspora left Zimbabwe on political asylum reasons. Why? Because they had experienced state-sponsored violence. And when they left, they came, for instance, to America. And being tortured. Do you understand that this brings back and sparks that post-traumatic stress that person may have already experienced 10 years ago, 15 years ago, and 20 years ago? Okay. And so what is happening back home is not only has implications for inside the borders of Zimbabwe, but has certainly implications across the world for all Zimbabwean in the diaspora. But we have some key concerns.
Yes.
Zimbabweans have suffered to date. There are at least 6 legislators who have been arrested, at least 2 civil society and individuals and activists. In excess of 844 acts of human rights abuses, these are serious, serious issues that we will want the IMF, the World Bank, AFDB's international financial institutions, including African heads of state, such as President Cyril Ramaphosa. We are petitioning President Donald Trump specifically. We are petitioning President Cyril Ramaphosa specifically. And President Emmerson Mnangagwa.
Yes, thank you very much. Just stay on the line. We are coming back to you. We have a caller.
Toku gachira epachirongwa. Ndiri kutaura nani?
Kutaura naamukanya.
Amukanya.
Oho.
Muri kuridza nhare muripi?
Kumondoro ngewe.
Hehe. Kumondoro ikokoko zvakamira sei? Muri kuzvionawo sei kushungurudzwa kwevanhukadzi kubva svondo rapfuura pakaitwa shutdown nekusvika pari zvino
kumondoro ngezvako hakuna kusvika takashata asi tinorwadziwa mwoyo nezvinoitika kuhama dzedu dziri mumaguta
hongu
indoona sokuti hama vanhu ava vanoshungurudzwa vanhu vasina kukanganisa vanhu vanoshungurudzwa vana chavakakanganisa havana chavakatadza nekuda kwekuti muri kuziva here kuti pakaitika nhau yokuti iyo pakapinda varume ava vakatiwo tinoda mutero pa2 cents padhora rimwe nerimwe vanhu vakarwadziwa vanhu vakagomera asi havana chavakagona kuita ipapo vakabva tirwe ndakwidza mutengo yemafuta hakuna purezidendi kana mutungamiriri anokwidza mitengo yezvunhu vanhu vanochema kunani iye aifanira kuti atume mumwe munhu kana aona kuti vanhu vava nehasha iyo tabva ndokupi zvinhu zvakadai asi noda kwokusaziva akaananza iye saka akasimudza hasha dzevanhu iko zvino ava kuti vanhu vari rongo vanhu vari rongo pati
vamwe ndovari kuti pamwe kurwisana kuri kuitika imo mubato ravo rezanup f
saka iye ari kuurayira vanhu chii
handiye vamwe vari kuti pamwe handiye pamwe kupesana kwavo kwavari kuita imo muzanup f
ngozaiva tete ini ndakura handizvii vanhu ava ngozva ti pavaita nhau yegukura hundi hanendizvo mugade akasiya aronga akatiza anongoteverera masimba amugade iko zvino yakasiya aronga akatiza ndoti ichocho
asii
mashandiro akadero
ehe
avaita kuti zvinhu zvavo vazotuvira munyika mune vanhu nesiye vane pfungwa dzekuti nzvimbo dzoko dzavanenge varudza makore avo ese nokwamuteveri vachishungurudza vanhu vachishungurudza vanhu handii
haiwa tinotenda mukoma nguva dzedu ndodzadyana tida kupinza vamwe vateereri vakamirira
ndatenda omandipinza muchirongwa nhasi
zvakanakai chiregai ndidzokere kuna ndimuzvare kana kuti ndimai Pel Mativi. Hello.
Yeah.
Makadini henyu?
Aiwa ndiripo Makadiwa.
Ndimuzvare kana kuti ndimai?
Muzvari.
Muzvari. Ehe, manga muchidedemura nechirungu apa nechingezi. Asi ndakuda kuti muchiti tsanangurira urongwa hwenyu hwamuinawo imi sezvizvarwa zvekuZimbabwe zvaakugara kuAmerica. Muri kuti iwo matora matanho akati kuti kuti zvinge zvichigadziriswa zvemhirizhonga iri kuitika kumusha. Titsanangurire.
Ehe, saka mangwana zvizvarwa zveZimbabwe vari kuuya kubva kwese kunana Philadelphia, kunana North Dakota, kwakawanda vamwe vari kutosvika nhasi manheru. Asi vanenge vachitanga mangwana na 10 dzekuseni. Ndopanenge vanenge vakamira paembassy yekuZimbabwe. Kana vane program yavari kuita, vane organizing committee yavo, vane zvirongwa, maspeechi, zvinhu zvakawanda zvavanenge vachiita, plus I think vanenge vachizoverenga petition. Then I think vachamacha voenda futi kuembassy yekuSouth Africa. Pamusana pekuti zviripo zvatoda kuti President Cyril Ramaphosa vananza kunzwisisa dambudziko redu nezvatiri kuda isusu kubva kwavari kuti vatiitire panyaya yekurarama kwehama dzedu dziri kumusha.
Mm-hmm. Saka matoisa chikumbiro here? Ndanzwa kuti maisa chikumbiro kuna ivo vaRamaphosa, chikumbiro kuhurumende yeZimbabwe, chikumbiro kuhurumende yeAmerica.
Chokwadi. Saka takatoaplaya kumapurisa emuno muAmerica. Tikapiwa permit. Saka tinenge tiine mapurisa edu atibvumira kuti tiproteste tiri paembassy ipapo, yekuembassy yekuZimbabwe neyekuSouth Africa. Handizivi hangu kuti ambassador wacho nevashandi kuti vachavhara here embassy kana kuti vanenge varipo, asi isusu hatina basa nazvo, tinenge tiripo. It will be a peaceful demonstration. Very, very peaceful. There is a good program of speeches, of observing vanhu vakashaya pamusi waAugust 1 nevashaya svondo rapera here.
Chinangwa chiri chei chaizvo chaizvo?
Mati?
Chinangwa chekuratidzira kwenyu.
Ehe. Saka isisi chinangwa chatiri kuda ndechekuti President Cyril Ramaphosa vananzonzwisisa kuti isusu tatichi enough is enough. Pakwanza kuine apartheid kuSouth Africa, maZimbabweans takava supporter during apartheid. And iko zvino we feel kuti President Cyril Ramaphosa has betrayed Nelson Mandela's legacy. Because iko zvino maZimbabweans, they are suffering and he wants to look the other way and ignore our problems. We are going to continue to put pressure on President Cyril Ramaphosa. We will organize my demonstration kwete chete muno. Asakato organize kudara my demonstration kuvindo kuNamibia. Muswa 19 Saturday apurayo, tangati chi organize my demonstration kuMelbourne, Australia. KuFrance takaenda tikanoisa petition kuMinister of Foreign Affairs kuFrance. KuUK takatoita kudara demonstration. KuSouth Africa demonstration vakaita kune imwe yatiri kuronga musi wa1 February. Saka vasafunge kuti pano tichaneta. Tine program yedu yakasimbarara yatinenge tichiita across the whole world. Tinanzo supporter hama neshamwari dzedu dzatakakura nadzo, dzatakadzidza nadzo, vakasara kumusha.
Ayo, muramba makabata kudaro parunare.
Ye, lapho ke balaleli belisizwa unkosazana PL Madibe esilayi lapha ecingweni ukhona pha eWashington DC baqoqa ukutshengisela kusasa esigodlweni sommeli weZimbabwe ukhona pha eembassy. Bathi bona bafuna uMongameli Mnangagwa achiye intambo zombuso ngoba isehlulekile. Bathi bona njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika emazweni azibanga lethuba lokuthi zivote, ayisizo njalo futhi ezamvotelayo. Njalo khonokho lakho kuyangezelela izizathu zabo. Kukanti lokwenzakala ekhaya kuyabahlupa okugoqela ukuthi kwake kwavalwa ingcingo zokukhulumisana ize internet kwenza labo behluleka ukuthi bekhulume lezihlobo zabo. Kuningi ke uluhlu lwezikhalazo lude abalalo abafuna ukuthi bakhulume ngakho, njalo sizwa ukuthi singaphenduke kuye, njalo sizwa ukuthi silo umlaleli ecingweni. Njalo siyakucela mlaleli ukuthi ubambe nje kwemzuzwana emlutshwana, sifuna ukuzwa ukuthi unkosazana Dorcas Banda uthini ngomkhankaso lo okhokhelwa unkosazana PL Madibe. Liyavumelana la yini unkosazana Sibanda ukuthi lokho abakwenzayo kungaletha umahluko yini elizweni ngamafitshane? Ntemba basalungisa ucingo lwakhe uzakhulume unkosazana Dorcas Banda. Wo ye sizwa kuthiwa ngasekho ke ecingweni, bese bamba isikhathi eside sithi la akasinike umbono wakhe. Siyakwamukela ecingweni mlaleli wethu.
Hello.
Ye liyangizwa.
Makadini.
Ehe.
Tiripeni makadini wo. Ndirikutaura nani wangu.
Ya, internet wa comrade Swanda.
Norgoridza nare muripi?
Andri ku South Africa.
Oho. Muri kuionawo sei nyaya iyi nema ngoti muchidimbu nekuti nguva dzedu dzadyana?
Ini maona ndoita mamira akaita zvino muZimbabwe handiti.
Ehe.
Vanhu vari kuprotestavo but hazvidi kuti vapwanye zvinhu zvavari kuita. Hongu avo vakatsamwa savafanisa kupwanye zvinhu. Ngoitavo zvekupisa mataizi atavana vachiita but kwete kupwanya mapwanya mashopu. Eti mashopu mashopu evamwe vanhu vari kundotambura kuti ana akadotiverya nepebusiness rangu. Chechipirizve zvinhu zvatikushora satikuona kurohwa kuri kuitwa vanhu. Aiwa vanhu vafanga kurohwa sezvizvo munhu aita mhosva fa kusungwe kuenda mutongo kutongwa mutongo wake.
Aiwa
kwete kurohwa nati vanhu vakurohwa
zvakanyanyavamwe vakatourayiwa
vamwe vakaurawa.
Aiwa nguva dzedu mukoma mapirimira mazopinda nguva dzedu taakutonosvika kuchirongwa kumagumo kwechirongwa chedu. Aya, asi tinotenda zvikuru kuti makwanisa kupinda muchirongwa.
Chimwe chinhu chandada kukuudzai ndechekuti taura nevanhu vapagiraundi. Kanchitaraundi vari muZimbabwe imomo neti vazhinjisa vari South Africa ndo vanhu vari kudzosera nesuwo tiri kudzosera mashure kuti zvinhu zvinake. Taura nevanhu vari pagiraundi varimo muZimbabwe vachikuudzai zviri kuitika live chaizvo izvo.
Tinotaura navo
tichikuona pamafoni tichiona pamaindaneti chichi but vari pagiraundi ndivana vachikuudzai kuti mara vanyara tikuita zvinhu zvakamira so kuno zvinhu zvetiku yangu so tichibatwa so.
Aiwa, tinotenda mukoma. Tiri kutaura navo vari kumusha vari chitipa zvavari kusangana nazvo.
And PJ, there's a caller saying, give us a link to this petition, please. I think we'll post that to Ms. Madibe.
Just to wrap up.
Yes, and there's even, we welcome Utingani Stikoza Kamakleta. Siyakubonga ukuthi ubosixhasile kuhlelo. Labanye ke manje umbiko wabaseyikwenelisa ukubala uthandi nakajuju Mpofu. Lo Macman Matiza, siyabonga. Lo Zimbabwe vuka lonke nje elisilandelayo. Manje
your last word, Miss Matibe,
and where we can get and where the people can get the petition if you have a website or anything.
Okay. Yes, the petition does have a website and a link. As soon as I'm finished with this interview, I will send you the link to that petition. I believe now the signatures have already exceeded. We're trying to get almost to 8,000 signatures now. Okay. But my last word is going to be addressed to South African President Cyril Ramaphosa. Because, like I said, he has betrayed Nelson Mandela's legacy.
Thank you very much. Unfortunately, we can't continue. That was PL Matibe, columnist. She's here in Washington, D.C. Would also like to say thank you to Dorcas Banda. MDC legislator. My name is Thandekile Mhlanga. Meet us again on Thursday next week.
Avekukuoneka and Praxedes Jeremiah and Kitenda Vese, Vatitsigira, Mchurungwa Yetu Chanasi.